Yeah, Drugutta run up between America and Ukraine, I think is a very positive way forward. Nokuti tinoziva kuti America ndoyanga iri kunyanya-nyanya the guarantor yemvombo nekumira kwakaita nyika yeUkraine. Saka kutaurirana kwavari kuita uku, it's a very, very positive sign. Nokuti vanhu vapera kufa kwanga kwanyanyisa, region yacho yanga yangomirawo negumbo 1, vakuita kunge kuchada kuita hondo dzakati wandei.
Tinoona kuti panga paine dzimwe nhaurirano dzanga dziri kuitika pakati peAmerica neRussia dzakaitirwa kuSaudi Arabia nezuro, asi Ukraine yanga isipo. Munoona izvi zvakamira sei?
Matalks anga achiitika kusouth arabia erussia neunited states zvinhuwo zvinobatsira kuti vanzwisisane vaonesane kuti zvavanenge vachida kuita zvisvike papi nokuti tinoziva kuti vanhu vakaita kuti ukraine imire kumira kwakaita united states zvandambotaura zviye ikabatsirana nenato kupa zvombo kune vanhu veukraine chakaita kuti zvinyatsoita ndezvokuti ukraine yacho yanga iri willing kudefenda nyika yavo asi pari zvino matalks ayanga achiitika aya I think anozongobatanidzana nematalks ari kuitika between ukraine neamerica nerussia neunited states anga achiitika kusouth arabia kuti vanyatsowana way forward inobatsira kuti zvilede to peace for solution.
Semaonero enyu, tingaone nhaurirano idzi dzichizowanikwa dzichiremekedzwa here neukraine nerussia?
Kuti nyaya idzi dzese dzichaita kuti ukraine ibvume here zvinodependawo nekuti vanenge vapiwawo nhano dzakaita sei nokuti tinoziva kuti russia yakapindira muukraine ichiti iri kuda kuchengetedza zvizvarwa zvekurussia saka matalks aya akabuda ari positive sign pasina kutorerana kwenzvimbo kana kuti tingati land yanga yatorwa inenge na Crimea nekunana Donbas nenzvimbo dzakadaro I think pangangoita peace asi nowo chiripo ndechekuti ukraine yanga yapindawo murussia saka vanenge vamirawo sei ipapo zvese zviri positive